eshuwa makore 39 tabva muudzanyiri hwokutongwa nevamwe vedzimwe nyika muudzanyiri hwavamabritish ichokwadi takabva koko asi matatadza kubuda zvachose kurusunguko kubva muurombo zvaramba izvi kune tumhaswa tinobva ipapapo pekuti vanenge vachitonga vari kunyatsoziva kuti uko kune vanhu uko hakuna kugutsikanwa uko ivo votishishita manje nekutonga kuya kwedemo matimi hurumende itsva haisi itsva yakangoisa rimwe diri vaona kuti uyu mutana uyu waakuzotikanganisira matungamiriro atanga tichida kunyanya papa paakati tiri kushayiwa 15 billion vakaona kuti vanhu vachabvunzisa kuti ko inogoita kwa 15 billion sei izvi tine mapurisa izvi tine CIO izvi tine masoja vakakomberedza chiyadzwa dambudziko raakune zai zvinoizvi vajonga ndere mabureaucratic capitalist kureva kuti vanhu vari kuwana upfumi kubva mukutripa maassets enyika kutora upfumi hwenyika vachiita ivo hwavo ndopane dambudziko apo
saka tingati here hapana musiyano pane zvakanga zviripo muhurumende yavarobert mugabe
musiyano wacho wapa wakakura yavarobert mugabe zvaiita kudhara uyao aiti akaona kuti ukwati akuenda kuenda kumawere aibva angokarira kuti atimukwidze mapuraiziwa yayo ndiani musiyano manje uripo ndokuti kwava vari pava vapedza zviriti zvokuti dhizi rakatiita $33 ramu$3.37 kuti zvino vachagozofamba vangani asi vamwe vanhu vagoenda kunovata hupe dzoumambo sevepato pasi saka tiri kutsvaga freedom from poverty kuti ngapasa kwenzira nokukurumidza ndiro zvani kune anonzi madictatorship ari benevolent nokuti madictato anenge ari madictato asi kuekonomi kukunenge kuchivakika zvakaa zvakaita kunana south korea zvaziya haikona izvekuti you set up acabal yedictatorship yokuti mimi anoti prepared to listen mentality yakadyarwa 1980 kuti hatiri kuita maelections takabatana nehambi yedu vezapo hatiri kurwa navo
tingati here bato rezano pf riripo iye zvino richiri bato ramungati richiri kuteera maideals kana kuti zvamaiteera munguva yehondo yechimurenga kana kuti pane zvashanduka
far from it kutobva kure chaiko chaiko ini ndingatoti zvatova opposite pane zvatakanga tichifungira regaindi kupai mufananidzo karyoke kuti kune nzira dzamasoja kuti masoja munofanira kunge muine humility masoja erusunguko ndo iyo yatingati nuclear the national army asi kuti musoja agoita chivindi chokutora AK yakasunungura nyika kupfuura munhu ari kumhanya nokumusana kuti ko zvakazochinja papiko izvi asi pakaitwa zita rekunzi Zimbabwe national army dai zvakazi Zimbabwe people's army county people's defense force zvingadei zvakachinja mafungiro apo izvino doctrine yako manje yadoctrine yerepression yadoctrine yefascism yekuti musoja anoita triga hipi kusanyara kusatya kuchengetedza upenyu hwavanhu pane kuti ungotidzivirira vanhu ndowakuenda kuenda kunopfuura vanhu ndopandiri kuti zvakamonyororwa zvatova opposite
zuva rekucherechedza independence kana kuzvitonga kuzere kunoitwa mhemberero imi muri kutarisirwawo kunge muchiendawo here kumhemberero idzi
pandiri papo pandiri ndida kunyange ndine vairi kana ndine shamwari yangu kanange ndine mudzimai wangu ndinorangarira chose nekuti chero patiri hazvingoreva chete kuti munhu wese ngaaende kustadium ipo pavari ipapo apo vanhu vanoita mundangariro dzavo iko kumawadzi chaiko chaiko kuna vanhu vokune vanhu ndokune macelebration chaiwo iyo gleya yekuenda kumastadium yai kungoenda kunoumba makauti paya payapo kunoumba makauti chaiko 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 hatifarire independence tiri kwatiri